Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro ya naudzedu zanasi chishanu zvita 2019. Mary Mubayiwa mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga votarisirwa kutamba zororo rekisimusi vari mujeri rekuchikurubhi sezvo nyaya yavo yekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso isina kunzwika zvichitevera kukundikana kwehurumende kuuya kudare iri nemagwaro akakwana. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano mukuru muBulawayo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura kuvhurwa kwemugwagwa munotone. Gurukota rezvemabasa vaPaul Mavhima vanoti hurumende ine hurongwa hwemihoro yevashandi vayo uho ichazivisa munguva pfupi inotevera. Asi masangano evashandi vehurumende anoti hazvina zvazvinobatsira kana hurumende ichikwidza mari dzechikoro uko ichiti ine hurongwa hwemihoro. Panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuita chamuramba mhuru kukwira. Zvikoro zvepamusoro-soro zvokwidza zvakanyanyisa mari dzechikoro dzinobhadhara vadzidzi. Chikwata cheDynamos chobvumirana kusiyisa basa vatambi vacho vakawanda vemwaka wa2019 sezvo chiri kuda kuvaka chikwata chitsva chemakundano e2020 Castle Lager Premier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Takatarisa zvinoreva rwendo rwekuZimbabwe rwa kaitwa nevaimbova mutungamiri weSouth Africa vaTambo Mbeki avo vari kutarisirwa kudzoka munyika mwedzi unouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.